muZimbabwe sekudziwa kwenyu hatisati tane indastri yakasimba inoshandisa magetsi ezuva. Saka vanhu vazhinji vachakatarisisa kuti dai kambani yeZESA Holding yanyanya kugadzirisa nyaya idzi. Saka ngavabudite pachena chimiro chekuti magetsi acho ari kumbofamba sei, uye mari dzinenge dzabhadharwa nevagari dzinozokomba nzeteka sei.
Kuderera kwemvura yekudhamu rekariba kunobva magetsi nekunetsawo kuri kuita kuwana marasha kuhange ndo zvimwe zvakonzera dambudziko iri. Hamuzvitambire here pamuri kuti munoda kutsanangura?
Tsanangudzo dzakadaro dzinouya mushure mekunge vanhu watambudzika wataura nyaya dzavo. Hazvinyanyi kutambirika nekuti tinenge tichinzwawo pachibuda mashoko anoti aiwa kuhwange uko kune mhirishonga mukambani nekuda kwemhando yehuori unenge watekeshera. Tichizonzwa zvakare kuti aiwa iwo kambani yeZESA mukati mevatungamiri wacho munewo zvimwe zvinhu zvinoratidza kuti kunyange magetsi ari mashoma iwo wane kumwe kushandiswa kwemari kusina kujeka. Saka kutsanangurwa kuri kuitwa naminista ichokwadi gore rino hakuna kunaya mvura yakakwana. Asi izvozvo zvoga hazvipedzi nyaya yekuda kuziva mashandisirwo anomboitwa mari dzinenge dzabviswa nevagari vachiti tiri kutenga magetsi kuti ZESA izotipe. Zvinoreva kuti ZESA ndiyo inenge yatambira mari dzevagari asi ZESA isati yapa magetsi acho. Inozopafambisa sei kuti vagari avo vakatenga magetsi avo pamaprepaid electricity meters vagare nguva vasina magetsi?
Tiri kuona zvakaita semuHarare nguva yavari kuti vachadzima magetsi. Munoona sei nguva iyi tichitarisa kuti vanhu vanenge vachibuda kwakasviba vachidzoka kwakasviba kusina magetsi?
Kwatiri tinoona upenyu hwevana vanoenda kuchikoro uchinyanya kuomeserwa nekuda kwekuti panguva yavanenge vachigadzirira even nguva dzekuti manheru aya vaakuda kuverenga vanenge vasina magetsi, zvinoitisa njodzi dzekuti vanhu vanonzi vakanga vachishandisa makenduru vakakanganwa kenduru riri oni vanhu vakatsvira mumba. Tinoona ari matambudziko mamwe anogona kutarisana nesu.